listening, that's Kuru Mukumai Vans, you know, who's under up Studio 7 one more time. And Ziripo's new one is very poor. Ripo number 21, Rutendera, Ribu Farwanavan, Rutana, Singamuiti, Matu, Nomuzimba, Nuxiana, and Aquadu. Number 2018 production, Sidingua, Rutenda.
Makari Burari, Nirim Komon.
Number 3, Rabuda Igosi, Rabuda Mona, October 2018.
Saka ndiro riri kutopisa kai.
Ndiri kutopisa ndiri kurira ndiri kudiwa zvingaiti damba refiri rine matrekta anonakidza chete pariri. Rakalodza 7 tracks dzine nawo zvakati.
Yamunoti iyi ndo iri pamoyo pangu ndeipi apa.
Panonetsa kuchuza asi iripo iri kudiwa navanhu zvisingamboitwe inonzi zvinoitwa isusu. Iri pa namba 1 padamba refiri riri.
Mama gaiyei pamakarova here kuti tindikuitira isusu izvi.
Ndirikuitira isusu it's a message inotaura nezvemakapuzi vanenge vatadza ku kazhinji makapuzi vanogona kutadza kuona ne same angle kana kuti ne one kufunga chinhu one at a time mwana aifungawo zvake umwe achifungawo zvake. Saka ndakatsanangura kuti mudiwa wangu ndiri kuitira isusu ramangwana redu uchashora rimwe zuva uchazofara pauchazoona pfungwa dzangu zvikanditiri kuita zvinoitira isusu.
Thank you. I'm not sure.